mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 20 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masoja nemapurisa anonzi aenda kunochengetedza chikoro cheSt David's Bonda High School kuona kuti hapana vanopinda nekubuda pachikoro ichi pamusoro peCOVID-19 yabata vana vechikoro vazhinji. Hurumende inonzi yakaomba komisheni yevanhu vanomwe ichange ichimirira kodzero dzevatengi yeConsumer Protection Commission. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti hapana munhu wakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi muZimbabwe vachingove chiuru chine mazana mashanu ane makumi mashanu nevatatu 1553, asi vanhu zana nevasere 108 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi masere ezviuru zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevasere 280,568. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana masere ane makumi mashanu nevapfumbamwe 37,859 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine makumi matatu nemumwe 35,031. Zvichakadaro mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaTrevor Saruaka vanoti bazi rezveutano pamwe neredzidzo vari kuita chipatapata chekubatsira vana vechikoro vakawirwa nedambudziko reCOVID-19. Masoja nemapurisa anonzi aenda kunochengetedza chikoro cheSt David's Bonda High School kuManicaland, uko kunonzi vana vechikoro vanoita zana namakumi maviri nevaviri 122 vakawanikwa vaine utachiona hwecoronavirus nemusi wemugovera. Masoja nemapurisa anonzi vachange vachiona kuti hapana vanopinda nekubuda kubva pachikoro ichi. Gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvedzidzo vaKain Matema vakazivisa kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti chirwere ichi hachipararire zvakanyanya muzvikoro. Hatina kukwanisa kubata makurukota aya kana mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tunze nezvekuchengetedzwa kwezvikoro nemauto nemapurisa sezvo nharembozha dzavo dzange dzisingadayirwi. Masangano anomirira vararidzi akawanda anoti hurumende haisi kuita zvakakwana kugadzirisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 muzvikoro. Asi mashoko aya ari kuramba nemutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaSaruaka.
Chokwadi paBonda High School pakabatwa 120 vakawanikwa vane utachiona hweCOVID. Mushure mekunge paita vairi vakanga varwara zvekuti pakaita fungidziro kuti ingadaro chiricho chirwere. Tozvakazoita kuti patestwe vakawanda ndokuoneka 120 waine chirwere ichi. Saka vakuru vechikoro pamwepo nevekuchipatara nevekuministry of education nevekuministry of health vakaita chirwirangwe chekuisoleta vana nekubatsiridza panyaya dzeutsanana nekukurukura nevabereki mamezures avari kutora iwavo.
Saka utano hwevana ava hwakamira sei pane zvamuri kunzwa?
Izvozvi vana vazhinji vakatestwa havo havasi kuragidza urwere hwacho, but matesta akabudisa kuti ndozvanga zviripo. Saka pachikoro ndichitaura nevakuru varipo zviri kuratidza kuti situation yavo iri under control mukutsanangura kwavo. Uyezve mapurisa kusanganisira nemasoja angoripo kunyatso kumeka sure kuti chirwere chichakurirwa chiregedze kuramba chichipararira. Saka ndo zviri kuitika ipapo.
Manga muchishandawo nevamwe kuti muvake nzvimbo inochengeterwa vamwe varwere veCovid, zviri kufamba sei?
Ndikada kutsanangura kuti isusu chokwadi tanga tichibatsirana necommunity kuti tiwake COVID center, isolation center. Pari zvino tatifambe ichinhambo, haisi kufamba zvayo nespeed yatatakatarisira, asi ndinofara kuti tichibatsirana neve public works necommunity tichishandisa mari yeCDF tasvika stage yekuti brickwork yese yebuilding iyoyo yatiri kugadzirisa yakapera, uyezve takakwanisa kupenda building yacho, kuplasta nekupenda mukati.
Mungati chii chasara chiri kuitwa?
Chasara izvozvizvi tauda kuti tiise magetsi agara aripo zvawo, saka zvinganyanyi kutiremera nekupeta plumbing work so that tipedzise program yekuvaka quarantine center yedu, isolation center. But ndingangoti chandingada kunyanya kuchema kuvakuru vezveutano mudunhu ndezvekuti nyaya yeinformation iri kunyanya kubatwa semastate secrets.
Munorevei apa, mungatsanangura here?
Zvekuti vanhu havasi kunyatsa kupiwa information yezviri kuitika, yetine richitarisira kuti zvinhu zvakadai zvinoda kuti zvishambadzwe vedistrict vachinyatsoudza vanhu zvisaite zvichizevezeve kuti apa pari kurwariwa hapasi kurwariwa. COVID chirwere chapararira nenyika, zvekuti zvakakosha kuti kana chiri munzvimbo vakuru veutano vasazvitore sezvinonzi ndezvavo wega zvavanofanira kuziya vari wega. Inofanira kuita public information kuitira kuti vanhu vazhinji vabatsiridze pakuchidzivirira, nekuti zvikaitwa chizevezeve hazvifambi zvakanaka.
Mumiriri wemutasa central vaTrevor Saruaka vange vari parunhare kwamutasa kumanikalands naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende inonzi yakaumba komishini yevanhu vanomwe ichange ichimirira kodzero dzevatengi yeConsumer Protection Commission, iyo inonzi ichange ichiona kuti vemabhizimisi havasi kutyora kodzero dzevatengi. Bepanhau reChronicle rinoti gurukota rezvemaindastri nokutengeserana Dr. Sekai Nzenza vakazivisa nezvedanho iri zvichitevera kuziviswa mumazuva mashoma adarika kwemutemo weConsumer Protection Act wa2019. Mutemo mutsva unoti vemabhizimisi vanotsaudzira mitemo vanonzi vacharangwa kuburikidza nekumiswa pamberi pematare edzimhosva. Dr. Ntokosisi Nkosi ndivo sachigaro vekomisheni iyi vachishanda nedzimwe nhengo dzinoti amai Rosemary Mpofu, amai Nomazulu Donga, Dr. Davidson Gomo, muzvare Ethel Hlavangana vaRainess Chadoka namuzvare Respina Zinyanduko. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University, Professor Elliot Masocha vanoti chinhu chakanaka kuti pave nekomisheni inochengetedza kodzero dzevatengi. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vanonyanyokudzitarisisa vachibatsirwa namasimba kana mitemo yehurumende. Saka zvazoitwa nehurumende rwendo runo ndorwokufoma zvekomisheni iyoyo vachibvisa yanga iripo yanga isina masimba ehurumende, vachipa iyi yavazofoma ike zvino masimba ehurumende kuti ichengetedze nokuongorora mabatsirwa anoitwa vatengi muZimbabwe nevana mabhizimusi kuti vasangokwidza mapurisi pavanoda kana kutengesa zvinhu zvinenge zvisiri zvestandard kwadzo.
Tinoona kuti vazhinji vane mabhizimusi ndo vanhu zvakare vane masimba. Munozoona here komisheni ichiita basa rayakatarisirwa kuita?
Mubvunzo wakanaka chaizvo watinotodzidzisawo kana kumabhizinesi kuti simba simbare hurumende ipi neipi zvayo pasi rose rinobva kuna vamabhizinesi nokuti vamabhizinesi ndo vane mari saka mavonero atiri kuzviita pakuti hurumende yafoma komisheni ndokuti hapana zvakanyanya zvichazonyanya kuitwa nekomisheni zvitingazoona mumwe munhu wokumabhizinesi achienda mujere nokuti kuti hurumende ivepo kana kuita misangano yayo inenge ichitokumbira mari kuna vamabhizinesi zvikare imo vacho vari muhurumende navamwe vacho vari mukomisheni iyoyo vanenge vari mumabhizinesi acho imomo vangazozvisunga here panotoda hurumende yakasimba chaizvo chaizvo namamwe maziso akasimbawo asiri muhurumende kuti akwanise kuona nokureva nokupedza uori hwagara hurimo muzimbabwe nomune dzimwe nyika dzepasi rose saka komisheni kuvapo kwayo handioni ichizoita zvakanyanya kusiyana nezvayaimbovapo nyange mutemo wehurumende uripo asi huori tinokuziva muzimbabwe kurimo tinozvita zvakare ivo vari mukomisheni yacho nevari muhurumende vacho ndivo vamwe vacho vari mumabhizinesi iwayo vangazozviongorora here pamwe chete nokuzvisunga here
ko ivo vemabhizimusi pamwewo nevatengi mungaonawo here mutemo uyu nerimwe divi uchiunzawo kudyidzana pakati pemapoka maviri aya
unofanira kunge uchidyidzana chaizvo mutemo uyuyu nokuti pasina vatengi hapana mabhizinesi pasinawo mabhizinesi vatengi vanoshaya kokutenga saka mutemo uyu unofanira kunge uchiita kuti vanhu ivava vamabhizinesi navatengi vakwanise kushanda pamwe chete vaongororane zvakanaka vatengi vachiokwanisawo kuongorora nokurevera vava vamabhizinesi vamabhizinesi vachiitawo zvimwe chetezvo nokuti hazvirevi kuti vatengi vatsvene vatengi vamwe vacho ndo vanogona kunge vachitokutidzira korapshoni yacho kumabhizimusi imomo kana kutotumidzirwa zvekare saka vanofanira kushanda pamwe chete nokuti kuti bhizinesi ringe riripo vatengi kuti vatengi vave vachikwanisawo kuwana kwokutenga kunge ari mabhizinesi anenge achiwapawo mabasa pamwe chete nezvokutenga zvacho
nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa zvemabhizimisi paDuvray University Professor Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 Sangano rinobatsira vechidiki reSafe Haven Trust ravhura nzvimbo yokutanga muchitungwiza inobatsira nekudzidzisa vechidiki mabasa akasiyana-siyana. Umwe wevakuru vakavamba sangano iri vaEdison Mviwa vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvasvika pakaipa sezvo vechidiki vazhinji vari kushandisa zvinodhaka izvo vanoti zviri kunyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemabasa uye nedambudziko rekushaya mari. Vamuzviwa vati zvimwe zviri kuitwa neSafe Haven Trust kukurudzira utano hwepfungwa mune vechidiki uye kuvabatsira mukurwisana nedenda rezvinodhaka vachiti zvinodhaka idenda rakafanana nezvimwe zvirwere zvakaita seshuga nehigh blood pressure naizvozvo rinofanirwa kurwiswa zvakadzama kuti vana ava vaite upenyu hwavo hwakanaka. Vamuzviwa vati muzinda wavaita muchitungwiza uyu hauna kunangana nevechidiki vomuchitungwiza chete asi kubatsira vana vose vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vanofanirwa kuwana rubatsiro rwavanopa. Tabata vamuzviwa kuti vatiudze zvizhinji.
Chinangwa cheSafe Haven Trust ndechekuzama kupedza dambudziko riri kusangana nemayouth nenyaya dzedrug abuse. Substance abuse in general. Nekubatsira youth kuti vadzoke mugwara kana vakanga vakarasika.
Mava nenguva yakadini muchiita basa iri?
Takatanga 2019 muna January.
Sei makafunga kuvaka chikoro ichi kuchitungwisa?
Kwandiri nini, it's more of a personal experience. Handinganyari kutaura because I was once a substance abuser mukati mekurarama kwangu. But today it came a turnaround point. Actually lost the best friend. Something which is quite personal. And I really do understand how one think and feel. So I thought could maybe I'll be in a better position to try and help them out. Other than kuti mungu mwe munhu asinganzwisisi kuti zvinofamba sei azame kuvabatsira.
Vana vamuno batsira kana kudzidzisa munovatora kupi uye munovasarudza sei?
Chinoitika ndechekuti currently now we have a call center which is quite open for chinoitika ndechekuti vabereki ndo vanouya vachitaura nyaya dzakafanana naidzodzi matambudziko avari kusangana nawo mukati medzimba dzavo. So what we then do kana singe zvadaro tatinotanga kuita kuzama kugara pasi nemubereki kuti ahwisise kuti dambudziko raasangana naro iri anokwanisa kuritambira sei kubudikidza necounseling. Then tapedza kudaro try and engage mwana anenge aine dambudziko iri. Asi sekuziva kwenyu kuti munhu anobatsirika ndeuyo anobvuma kuti ane dambudziko.
Vanobhadhara zvakadini? Munovabhadharisa here?
No, isusu hatibhadharisi. Kwatiri isusu non-profit making and on voluntary basis.
Pane vanokubatsirai here? Hurumende pane zvainokubatsirai vonazvo kuita basa guru rakadari?
Chatiri kuda kutoita kuzama kubatsirana nehurumende yedu in supporting their existing initiatives that are fighting drug abuse. But as far as it is right now, we are only using our own resources to see external funding from elsewhere. Though we are quite open, kuti kana paine vanenge vachida kuti vabatsirane nesu, kuti tipedze dambudziko iri, takasununguka kuti tibatsirane tiri pamwe chete.
Zvamungadi kuti vanhu vazive kana kunzwisisa pamusoro pebasa ramuri kuita iri ndezvipi?
Chatingada kuti vanhu vazive ndechekuti munhu ane dambudziko redrug problem hatifaniri kumushora nekumuvhidza, nekuti kuva neproblemu yemadrugs chitori chirwere chinenge chapinda pamunhu. Saka munhu iyeye anoda kutobatsirwa pane kuti asorwe nekuzvidzwa pamwe chete. Uye vabereki nevanochengeta vanhu vanenge vaine matambudziko akafanana naiwayaya vanofanira kunzwisisa kuti hama yavo atori murwere akafanana nemunhu ane chirwere cheshuga neBP. Saka tinokurudzira kuti vauye tigare pasi tionesane, titsvage kuzama kuwana nzira dzekugona kubetsera nanavo nekubetsera hama yavo inenge yawirwa nedambudziko iri.
Avo vange vari umwe wevakuru veSafe Haven Trust vaEdison Mudliwa vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yave nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Ini zita rangu rekuzvarwa nako ndinoitwa Blessing Machuru. Kwandakaberekerwa ndakaberekerwa kugokwe vane mbudzi yakakuwirira naoko. Panhau yeindependence apa ini panondibata. Ndakabarwa gore ra1981 kuchinzi nyika yakaona kuzvitonga gore rapinda racho iri, asi handina kumbobvira ndazviona. Kutobva ipapo zvinhu zvakatanga kutooma nekuoma zvichioma zvichioma. Kotoni yainzi yakanga ichibhadhara chaizvo, asi yakatanga kulusa value. Kusvika izvozvi waakudzoka anotengesa kotoni unobhadharwa negrocery. Handizivi kuti zvinorevei. Ini pamwe ndiye ndisingadi grocery, ndokuda building material. Handizivi kuti nyika yeZimbabwe iri kuenda kupi. Kuenda kuground kwacho ikoko kunopemberera independence. Vazhinji vacho kwatokuenda nekumanikidzwa noti nekuda. saka inini andisi kuzvinzwisisa kuti zviri kuita nekupi zviri kutotipa nhamo nematambudziko pari zvino ndiri kutaura ndiri kupretoria takasiya mhuri kumusha kuzimbabwe tiri kutsvaga kuti mhuri yacho irarame nokuti chero ukoko hapana zvese zvauri kuita nemupurisa nemusoja mumashure zvawatengesa zvacho izvi ndo vari kudya mari dzacho chekuchapa mhuri hapasisina zviri kubata zviri kurwadza vari kuwana independence ndivo vakuru vacho vane zvigaro mapurisa anobatawo mari parodhi achititorera matinotengesa masojawo ndizvozvo manesa apedzawo mishonga muchipatara achitengesa asina mari hakwanisi kurarama zimbabwe naivo vakuru vakuru vacho ivavo ndo vatopedza mari vatopedza zvose zvinodikanwa ipapa kuri kunzi kwakauya mari dzekorona hadzina wana hakuna akaziva kwadzakazoenda nako saka tiri kungomukirana tega tichizvanyirirana tega saka ngatiregai kuramba tichitambisa maresources enyika tichiti kune independence kusina independence hakusisina independence independence iri kungoitirwa kunzi chinenge yatongotsika yekunzi kunofanira kuitwa independence asi hakuna independence ngatitaurirane ichokwadi
ngwaneni muri yezimbabwe ari kutaura ndijennifer kuno kusouth africa kueastern cape ini ndichitaurawo maererano neindependence muzimbabwe medu hamuna kumbobvira maita independence independence irimo zveshuwa asi kuti pane vari vari kupemberera independence vanova vakuru vakuru vedu zvekuti unozongonzwa kuti haa vari kufara vari mhiri kwemakungwa saka zvinonetsa kune rudhende rwevanhu unenge uchitotambura uchitoshungurudzika uchishaya kuti wechasei neupenyu zvekuti izvezvizvi tine vana vechikoro takatomboinvesta mari muzimbabwe tichiti mari dzidzo dzichauya dzawo dzachengeteka dzawandawo asi hapana chakabatsira dzese dzakatsakatika kutongoita sedziri kudyiwa nezvipukuto nekuda kwevatungamiriri vanenge vachiita zvinhu zvisina basa so for now handione kuti independence irimo muzimbabwe ini hamuna kana kutongosunguka zvachose ukati utengesewo mapurisa anenge achikuteverera ende vanenge vachitoda chioko mumwe kuti uite zvipi kana zvipi zvinezvi vana vechikoro chaivo vari kusungurudzika hapana kana chero kubvunza mwana wechikoro totongonamata kuti dai vakasapindwa nemweya wokubata madrugs dzidzo yacho muzimbabwe hamuchina ukatarisa kune mamwe mayunivhesities ekune dzimwe nyika vanopawo vana vechikoro maallowances zvekuti vanokwanisa kubatsirikana asi muzimbabwe hamuchina izvozvo unenge uchifanira kutongobhadhara mari wakazvimiririra saka zvinhu zvaakutongonetsa zvaakutorwadza nyika yedu yezimbabwe totongoti independence yacho dai yachiuya hayo sunungurawo nyika because iye zvinoizvi tichitori parumananzoko ichaikupi kuti chikutoda independence yacho kuti iuye iye zvinoizvi hamutorina zvachose muzimbabwe hamuna independence ringori zita but definition yacho chaiyo haisi kushanda muzimbabwe ikatouya pamwe zvingabatsa
apo tanga tiri kunzwa maonero evanhu pamusoro pezororo reindependence ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vatereri ndinoda kukuzivisai kuti nhamba yedu yewhatsapp yamunoshandisa kuchitumira mameseji enyu haisi kushanda pari zvino asi tichakuzivisai kana zvese zvagadziriswa mugotumira mazwi enyu senguva dzose
kwazwai vateereri vestudio 7
ini ndini Michael Hove
ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na 8 PM muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwechirwere checovid-19 tichange tichikurukura zvekare nevechidiki nezvenyaya yekuwana mikana yekuzisimudzira munyika panguva iyo zimbabwe yakabva kupemberera kusvitsa makore makumi mana nerimwe kana kuti 41 ekuwana kuzvitonga kuzere mure zimbabwe muzakanganwe kuteerera chirongwa ichi manheru ano muineni Mike Hove
muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica kutongwa kwava Derek Chauvin kwakapedzwa nezuro manheru Derek Chauvin akange ari mupurisa wechichena ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwaGeorge Floyd munhu mutema gore rapera Mangwanda ni anasi vanugumi ne vaviri vakange vachinzwa nyaya iyi ichitongwa kana kuti juri vapinzwa mumba yavo vega kuti vasanzwa zvinotorwa nevanhu kana kuverenga mapepanhau kana kutarisa television vachikurukura pamusoro penyaya iyi pachavo kusvika vabvumirana kana Chauvin aine mhosva kana kuti kwete. Kubvumirana kana kusabvumirana kwejuri iri kunogona kuziviswa chero nguva. Naizvozvo maguta mazhinji muAmerica anosanganisira New York, Minneapolis, Philadelphia nenzvimbo zhinji mudunhu reCalifornia arambidza mapurisa avo kuenda pazororo achivaudza kuti vose vagarire padyo vachitya mhirizhonga ingaitika. Guta reMinneapolis uko kuri kutongerwa Chauvin razadza migwagwa nemapurisa nevechiuto. Chizvarwa cheZimbabwe vari gweta kuCanada vachamaneka mukinya vanoti vanotyira mhirizhonga mumaguta mazhinji zvisinei zvinenge zvabudiswa kubva kujuri riri kukurukura nyaya iyi.
Saka tinotarisira kuti members of the jury vachati zvoita sei, asi kuti munyatsonzwisisa chinonetsa pamwe mukada kukombeya matare kuZimbabwe neekunoku. Nyaya yekutongwa mutongi achibatsirwa nemembers of the jury yakabvira ine mutauro kare. Maitirwo azvinenge zvichida kuita nhengo dzinonhongwa kuti huye muzoita jury tiri kutonga nyaya dzinonhongwa kazhinji vachitiregai tinhonge munharaunda, saka unotongwa nevamwe vanhu vako vaunozivana navo. Saka zvakafanana nekuti kana uri muchitungwiza muya muya unotongwa nevanhu vekusection yako yekuchitungwisa vari munharaunda mako imomo. Saka chinonetsa manje kuno kuAmerica kune kusawirana kunoita vanhu vatema nevachena nemaminorities. Saka kazhinji kacho zvinopedzisira zvave kuti vachena vanga vachiti pese panenge patongwa munhu mutema kana muminority vanongomurovere vanhu kuti mbiri yange iriko ndeyekuti vanhu ava havana kuinzana nesu, havafani kupuwa kodzero sesu. Ivo vanhu vatema vaikubatanawo vaikuita sekunge vaikudzorera kutiwo panenge pachitongwa murungu ivo vari pajuri ipapo kazhinji kachona they make sure kuti chi apinda mujere. Asi hazvisizvo, haasiriwo mashandiro anga achifanira kuita zvino. Vanga zvichida kungotideva vari vanhu vese vangoona nyaya senyaya kuti munhu uyu zvaakaita ndizvo here. Saka pane vamwe vanhu vanogona kufunga kuti ngatitive chirungu hatikuti ndozvavatoita aiwa, asi masenzero anga achimboita nhengo dzemajuri idzo dzidzi, pane vamwe vanhu vechichena vasinganzwisisi kuti chavanofanira kuti vabatise muchena nemhosva chii pamusana pekuti akakanganisira munhu mutema. Ndozviri kutyira vanhu izvozvo kuti panogona kukwana nhengo imwe chete yejuri inenge ine rusa rwaganda, sezvamakaona kuti tine vaya vanonzi maextremist mawhite nationalist Ku Klux Klan vaya vanofunga kuti munhu mutema haasi munhu ane kodzero sedzevamwe. Pakaita munyama wokuti nhengo dzejuri dzodzi pane umwe ane mafungiro akaita sai upekete chete anobva atobvoronga nyaya yese uyu Chauvin agobuda munyaya. Takangotarisa vanhu vasinganzwisisi kuti zvinofamba sei vagoshaya kuti kwosva takangoona munhu achingopondwa takatarisa zvazoita sei.
Munofunga kuti kana Derek Chauvin akawanikwa isina mhosva chii chinoitikapo?
Inini ndiri kutotyira musindo, ndiri kutotyira kuti pachaita mhirizhonga nemheremhere nokuti vanhu vanozvibvunza kuti pese paita pamaiti mupurisa hana chaakanganisa munhu waauraya ndiye angaita zvinhu zvokuti mupurisa anga kutotya kuti achafa iyi. Ko apa muri kuda kuparamba sei? Tese takatarisa vhidhiyo. Saka ndichifungai kuti 9.5 minutes wakatsikirwa pasi munhu akatsika huro. Saka munhu anenge achiramba nyaya kuti handina kuuraya munhu sei ndopachanetsa ipapo.
Chizvarwa cheZimbabwe vari gweta kuCanada vachamaneka mukinya vari parunhare kuCanada neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masoja nemapurisa anonzi aenda kunochengetedza chikoro cheSt David's Bonda High School kuona kuti hapana vanopinda nekubuda muchikoro pachikoro ichi pamusoro pe-COVID-19 yabata vana vechikoro vazhinji. Hurumende inonzi yakaumba commission yevanhu vanomwe ichange ichimirira kodzero dzevatengi yeConsumer Protection Commission. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nichiti mosora zvakanaka.